Good evening, Zimbabwe. This is Studio 7's Live Talk coming to you from the Voice of America in Washington, D.C. This is Thursday, July 31st, 2014. Welcome to our women's segment, the Women's Roundtable. Asihluzeni bomama. Ngatikurukure madzimai. Siyalamukela kuhlelo lwethu. Asihluzeni bomama. Tinogamuchirai muchirongwa chedu. Ngatikurukure madzimai. Sarangu ndine Praxedes Jeremiah.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Nasi muchironga chedu.
Aiwa, we come to this forum with very good news coming from the U.S. First Lady, Michelle Obama, where she highlighted the importance of educating the girl child and also the importance of men taking, you know, an active role in promoting women. So this women's is a very good women's roundtable today, PJ.
Lamhlanje siliphathele uluju olumnandi ngempela, uluju oluphathelane lokwendiswa kwabesintwana. Besise bancane kakhulu besise ngamantombazana yikho ke esizaphatha ngakho lamhlanje. Marvelous, I think we should start off with what Mrs. Obama has for us, what she talked about at the summit, at the Yali summit.
Yes, that's correct. We'll go to Mrs. Obama so we can just hear a snippet of what she spoke about, especially in regards to the statistics of how many women we have that are not going to school.
You were there.
Oh, so yes, I was there. yes, I was there. So I was just started by saying she literally said that 62 million girls worldwide are not in school. And of that, 30 million of them are actually from sub-Saharan Africa, which includes Zimbabwe.
Zimbabwe as well.
So for us, that's a concern because it means a lot of the girls are not going to school and they may not have the opportunity that some people have out there.
Mm-hmm.
Yes.
At the same time, there was a report from UNFPA, which reveals that about 31% of the female girls, the females in Zimbabwe, are married off at the age of 18. 15% of them are actually under the age of 15.
Yes, PJ, she actually spoke a lot about, you know, against child early child marriages, and she said it's a practice that needs to stop, not only in Africa, but worldwide.
Worldwide, yes. And we have teenage mothers even here in the U.S.
Yes. So I think we'll turn to the video on Mrs. Michelle Obama, where she's literally just taking us through some of the issues that concerned her as a woman and what we should be looking out for.
Now, let's be very clear. In many countries in Africa, women have made tremendous strides. More girls are attending school. More women are starting businesses. Maternal mortality has plummeted. And more women are serving in parliaments than ever before. In fact, in some countries, more than 30% of legislators are women. In Rwanda, it's over 50%, which, by the way, is more than double the percentage of women in the U.S. Congress. Yes. When girls in some places are still being married off as children, sometimes before they even reach puberty, when female genital mutilation still continues in some countries, when human trafficking, rape, and domestic abuse are still too common, and perpetrators are often facing no consequences for their crimes, then we still have some serious work to do in Africa and across the globe. And while I have great respect for cultural differences, I think we can all agree that practices like genital cutting, forced child marriage, domestic violence are not legitimate cultural practices. They are serious human rights violations and have no place in any country on this earth.
From the First Lady herself, the First Lady of the United States of America, Mrs. Michelle Obama. For those who are just joined us, this is Women's Roundtable. Asihluzeni bomama, ngatikurukurei madzimai. And today we are focusing on early childhood marriages, which is a problem affecting a large number of female children worldwide, with 39,000 girls being married off every day worldwide, from what the UNICEF reports.
And a UNFP report also reveals that 31% of Zimbabwean girls under the age of 19 were married off or in forced marriages. 15% of them are under the age of 15. Last week, there was a conference in London over the issue of early child marriages. And in the program today, we have a goodwill ambassador from that program, Mrs. Nyarazai Kumbonjanda, who is also the YWCA International Director, to help us look at this issue.
To join us in our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back. Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 4930-55940 and 15455 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8:30 p.m.
On the internet, you can join us at www.voazimbabwe.com and www.voashona.com and www.voandebele.com.
Ndokupa ngirikine mukana wokuti ungochititsanangurira zvawakaona iwe ucela kuti usikhathekele kancane kuloko owakubonayo Mrs. Unkosikazi Michelle Obama ekhuluma ngodaba lolu olokwendiswa kwabesintwana besesebancane kakhulu.
Aiwa, mai Obama vakati vhura maziso isu semadzimai ndingati pasi rose nekuti waiona kuti kana unya madzimai echidiki vakati ivo vakabatwa nezvakanga zvataurwa namai Obama uyezve nevanhurume. Nekuti mai Obama vakati ivo zvakakosha kuti vanhurume vawanikwe vachitora mukana wokuti ivo vabatikane nekukurudzira kodzero dzemadzimai. Nekuti vakati ivo mukukura kwavo ivo vakabatsirwa nehanzvadzi dzavo nababa wavo nevamwewo varume vanga vari mumhuri mavo kuvachivakurudzira kuti aiwa zvinogoneka zvokuti zvakazovabatsirawo kuti semunhukadzi vawanikwe vachienda kuzvikoro zvepamusoro vakazvowanikwawozve vachiwana murume wepamusoro iko zvinovava muwhite house. Mai Obama vakakurudzirazve kuti zvakakosha kuti kunyange uri pakaoma sei semunhukadzi usawanike uchishushikana nekuti ivo sekutaura kwavo vanoti nhoroondo yavo ndeyekuti vabereki vavo vakabva kwakaomarara madziteteguru avo vakanga vari munhapwa sekuziva kwedu tese. Asi ivo vakatora chitsidzo chekuti aiwa ini semukadzi ndichakwanisa kuenda kuchikoro uyezve ndoda kuti ndikwanise kuwana kusvika pandinokwanisira uyezve ndoda kuzororwa ndawana chikoro chese chandinokwanisa. Saka ndozvavaikurudzira vakati ndinoziva takanyanyotarira kunyangwe kuZimbabwe nekuAfrica. Madzimai vakawanda vanenge vachiti kune vana vechisikana uchapedza rini degree rako urorwe. Ivo vakati aiwa imimi rambai muchienderera mberi nechikoro kuitira kuti remangwana rako ringe rakatsetseka. Ndosaka vaitaura vachiti ivo sekutsanangura kwavakaita zvakakosha kuti mwanasikana awanikwe achikurudzirwa kunyangwe zvake zvinhu zvisina kumira zvakanaka muupenyu hwake.
Ekuchasiseni kwakhe unkosikazi ngiphele labo abangayizwanga ngolimi lwesishona ngolimi lwesingisi. Unkosikazi Obama lapha ubekhuluma ngodaba lona lolu esikhuluma ngalo namhlanje, udaba lokwendisa amantombazana esesemancane ludubo olungekho eZimbabwe kuphela kodwa ngase-Afrika yonke ngasemhlabeni wonke jikelele. Lakhona apha eMelika kukhona lapho abosendo kumbe ngathi abokholo abayendisa abantwana bebancane. Yikho ke ayisilo dubo esidibana lalo kuphela eZimbabwe kodwa emhlubulweni wonke kwasezwekazi le-Afrika kanye lasemazweni womhlaba. Ukhulumile wathi yena ngokukhula kwakhe liyakwazi ukubana abantu abensundu ukuza kwabo lapha eMelika babuya beyizigqili ama-slaves. Yikho ke kodwa yena wathi esekhula wancediswa ngabantu ababekhona empilweni yakhe abantu abanjengabazali bakhe abamkhuthaza ukubana aye esikolo aphumelele abe ayikho khona namhlanje bamsekela even omne wabo her brothers bamsekela ukuthi yena aphumelele abe ayikho khona namhlanje azabe ngumngakhe ngamongameli wathatha ijaha elihle kangaka.
She literally just encouraged women that no matter what your circumstance is, you can do it. And you don't need to look at your background. Usatarise kwa wakava. Usatarise pauri parijino. Tarisa kwa uru kuenda kumbeiri. Kune nkwa kamira sei. Vakataura ivo kuti muno mu America. Zvakudadisa mazwano ndezvo kuti 60% of those in colleges right now in America, they are women. Mm-hmm. So they've come a long way to get to that stage. And mm-hmm. she wants to see that being replicated in Africa and worldwide.
And worldwide. Mm-hmm. Mm-hmm. I also saw a snippet of when she talked about women representation in Congress, in Parliament.
Yes.
She actually said she singled out Rwanda,
yes, she
for
did.
Instance. And she said 60% of the legislators are women.
Yes.
Which is double the number here in America. We still also have a long way to go in the USA for female representation. Kuzoti ku Zimbabwe, aye Zimbabwe kona ankulumi vele. Nyabona vele siyingosana.
I would like what you're saying, PJ, right now about the representation. Actually, Zimbabwe, I think we're on the way because mm-hmm. I spoke to some of the yellow fellows that were there to, you know, take their feel on what do they see happening in Zimbabwe. Mm-hmm. And they said they were encouraged by the way the fellows, the men who were on this fellowship, how they were treating women. And they were really excited to see that some of the fellows took it very seriously, the call by Michelle Obama for them to respect women and women's rights. And after one of the sessions, I had an opportunity to speak to a lady fellow from Nigeria who said that for her as a woman, she was humbled by how Michelle was able to make a call to the men from Africa. And she said she found some of the men from her own country, Nigeria, very uncomfortable at being asked to now start looking at women's issues and also to start promoting, you know, like, you know, women and their own sisters and their wives or their mothers. She said she saw them being uncomfortable, but they will put it into effect, she thinks, because it was said by someone like Michelle Obama.
Yes.
So that's a good sign that
that's
came out
thing.
Of there. Yes.
And it also sort of a teaser to the leaders, the African leaders that are coming to the summit. Most probably, Michelle Obama will have an influence somehow in influencing these leaders to be able to implement women empowerment when they go back to their countries.
Yes, we hope so. But right now we have Mrs. Nyaradzai Gumbonjanda on the line with us. Hello, Mrs. Gumbonjanda.
Hello, how are you, Magadi?
Aiwa Tirinani, welcome to the Women's Round Table.
Thank you, and I'm looking forward to the conversation today.
Yes, we saw that you just recently had a workshop in the UK. Tell us a little bit about that.
Last week, the UK government, together with UNICEF, hosted the Girls Summit, which was focusing on ending child marriage and the ongoing campaign to end female genital mutilation. So the main focus was actually on the issues around child marriage. It was interesting and important for me to see a strong attention now being given to the issues of child marriage and to build on the work that my organization, the YWCA, has been doing for many, many years, but also the campaign that the African Union launched in May to end child marriage. So to see all these efforts coming together was quite encouraging.
And also yesterday we saw Michelle Obama, the first lady of the United States, calling against, you know, child marriages, early child marriages. What was your takeaway?
I think the first for me is that real change has to happen in the community.
Yes.
We have so many policymakers, senior leaders making policy statements, which is good, which is supports the effort. But ultimately, it's that girl who is either in my village in Murewa or in Gweru or wherever. It's that child who needs to get access to education. She needs not to be pushed into marriage because she has no job. She needs to make sure that her family, her community, her culture, and her religion is protecting her and supporting her to be a full productive citizen. And that marriage should be when she is ready to marry and when she's of legal age. So, yes, I respect the message from Michelle Obama. I respect the very strong conversation by people like her in those positions. But ultimately, it's what do we do and what are we doing in communities to improve the situation of girls and of families.
Makapinda imimi musangano svondo rapfuura andogamuchirai pachirongwa hatina kukwazisana
tinokwazisaiwo zvakare tichitenda nebasa ramunaita
mainini nyaradzai ini ndicharamba ndichikudaidzai nezita renyu asi ndinoziva kuti muri mukuru ndimi director veYWCA asi patiange tichikurukura mukandinzwa ndichiti nyaradzai hakusi kukudisrespectai asi kuti tingotaura zvakanaka ndinoda kuti munge muchitsanangurira kuti zvakafamba sei kumusangano wamakaenda kuLondon
musangano watakapinda wakanga uri unotarisa nekuongorora nyaya yevechidiki vari kupinda mukuroorwa kana kumanikidzwa kuroorwa nemacircumstances nezvavanosangana nazvo kuti pangagadziriswa sei because tiri kuona kuti kazhinji mwana ane makore 12 achine mukaka pamuno mwana anofanira kunge achiri muchikoro achiri kuprimary kana kuti achangotanga secondary wonzwa kuti atova kumurume atova nemwana woshaya kuti ko zvinotoita sei kuti nyaya yakadai igadzirike zvikonzero ndezvipi zviri kuita kuti vana vedu vapinde mukuroorwa ivo vari vadiki dzimwe nguva hakusimbori kuroorwa kunenge kuri kungoti mwana atombopinda pamwe atobatwa chibharo kana kuti amanikidzirwa kupinda mutsvitsa yacho yenguva isati yasvika saka pakabuda zvakawanda zvinobatanidza nekuti tsika dzedu magariro edu hazvisi zvongoti mwana angonzi abubudza aakutonzi aamudzimai hazvinoda kuti mwana kana apedza chikoro asvika makore ake iwayo 18 anewo chekuzviitira muupenyu hwake otsvagawo waanoti uyu ndiye wangu wopinda kamutsvitsa zvakanaka naka saka ndidzo nyaya zhinji dzakakurukurwa pamusoro penyaya yechild marriage
vakanga vabva kuzimbabwe
atombokubatai muromo ipapo tine muteereri wedu wokutanga vaagumbo vari kuda kuvhunza kwamuri kuti vanzwisise zvimwe zvezviri kuitika pamusoro pekuroorwa kwevana vachiri vadiki makadii vagumbo
yakachinda hangu mwana angu makadii rei
aiwa tiripo taura henyu
halo
mungataura henyu
mandinzwa
ehe ndiri kukunzwai
halo
taura henyu
halo
vagumbo makadii
oh.
Nhasi tiri kukurukura pamusoro pekuroorwa kwevana vachiri vadiki
oh.
Ehe taura henyu
maonero andinoita nekuti izvo vana vatwa exposed kunezvesex zviri ebikumachi tradition yedu yakanga yakavanza zvinhu zviri maererano nevanhurume nevanhukani asi izvozvi zvovese zvava open zokuti nao vana vari curious vanenge vaida kuona kuti nezveshuwa here zvatinonzwa izvi wobva vapedzisira vaakudii vaakuva involved espex saka ha handizivi kuti ipapa pangaitwa sei asi datatodzokera pachinyakare chatecho
muchinyakare vagumbo zvaibatwa sei
kwakanga kusina zvokungotaura pamusoro pemiviri yevarume nevakadzi openly and anyway asi zvaiva zvinhu zvakavanzika vasikana vachiita zvekupwa whispered to nechembere dzichivaudza kuti iwe umire wakati wechomunhukadzi mira wakati wakati iwe mukomanawo uchiudzoona naasekuru soizvi zvokuti izvo zvangova munhu wese anytime tiriungozvese zvatinongoita zviri maerera nesex saka zvaizvinopa curiosity kuvana vadiki ivo vanhu vakuru votora advantage yokusanzisisa kwezvana zvidiki wakuti kwanzinoroora mwana we12 years chinhu chinechi chinonyadzisa asi ndozvinhu zvatatatarisana nazvo izvozvo
Ah, tinotenda. Taura enyu.
Ndanga ndiri kuda kubata mushoko ataurwa navagombo.
Taura enyu.
Nyaya dzekukurukura zvekuti wave munhu mukuru, nyaya dzesex mazivano zvechokwadi, kwane mapepa nawo, kwave nemedia nezvimwe zvakadaro namatv. Saka kuti tingati kudzokera kuchinyakare kuye kwakuda kutoti titodzidzisa vana mwana azive kuti angazvibata sei, angakwanise kuti kana ave papressure, because tozova kuti vana vedu vane pressure iye zvino, vanotoenda kuchikoro voenda onogara kutaundi navamwe kana kuti kudini. Saka mwana anofanira kuti awane dzidzo yakakwana yekuti akwanise kuzvimiririra nekukwanisa kuti achikwete kana asvika panguva yekuti ari pakuedzwa. Uye kutiwo vakomana nevarume vanofanira kudzidziswa kuti hausi wangoona kamwana kari kufambira murodhi wototi ndaona mudzimai. Vanofanira kuzvibata kuti munhu womurume ane makore makuru makuru maakakura zvikuru, baba vane ndebvu chena, shuwa vaona mwana ane 14 years woti ndaona mudzimai pano, vanofanirawo zvekuti ichi chotova chana changu kana kuti chizukuru changu, wotochengetedza. Saka ipapo hongu pane nyaya yeculture, asiwo pane nyaya yekuti ngationei kuti vanhu vakuru vazvibate nekuchengetedza vana.
Woti hiti kafukafu ngamafichane uvana munomzana Gumbo nganye lo nyaradzai kuti katebe sitini lapa akatebe khuluma ngodaba lokuthi abafundiswe abantwana. Akusela mkhubalwana okudala ukuthi bayafundiswa ngoanti, bayafundiswa ngomalume ukuze baziphathe njani nxa sebekhulile. Abafana abaningi bathi even amadoda sibili amadoda amadala bayabona abantwana songathi ungani usephumile sephuhla nje umntwana, sebecabanga ukuthi yena nasebethole umama osezinzile, babe sebembamba-ke babe sebemdlwengula umntwana lwana, abe semitha-ke isikhathi sakhe singakafiki, kube sokubamba ngamandla-ke abantwana laba bobabili, kumbe lo omdala lo mntwana lo omncane osemithile, bahle ahle achade ahlaye kwenda loo ntombazana. Ludubo sibili olukhona. Unyaradzai waphendula-ke wathi yena na yebo siyakuzwisisa khona lokhu ukuthi imfundo kayisekho ngoba ama-structures wona lawana awendulo awe-culture yethu awosiwo kawasekho, yikho uhluphayo kakhulu. Sengizayo kuma lapha-ke ukuze ngimukele ecingweni. I'd like to welcome Mrs. Beatrice Savage, she's the director of Roots. She's also launching a campaign tomorrow, Not Ripe for Marriage. Am I right? Welcome to the program, Beatrice.
Thank you very much.
Can you tell us just a little bit of what you're going to do and what drove you to start this campaign?
Thank you very much. Tomorrow we're going to be launching a campaign on ending child marriages, child early and forced marriages in Zimbabwe, which we have dubbed Not Ripe for Marriage. This campaign came as a result of the realization that there are a lot of child marriages and forced marriages that are going on in Zimbabwe. And most of the time, it's not issues that are brought to the fore because they are done under the guise of culture or religion. So getting information from the statistics from a research unit in Zimbabwe called DRAW that indicated that 30% of girls in Zimbabwe will be married off before they reach the age of 18. We found the statistics very alarming, and that's what informed our campaign. Organization, we primarily work on economic justice for young people, and we, from the report, also found out that poverty is one of the major drivers of child marriages in Zimbabwe. So as an organization that's focusing on the economic justice of young people, we felt it was important for us to also join other stakeholders that are working on issues of ending child marriages in Zimbabwe and come and address that economic bit, which falls under our niche as an organization. So tomorrow we're going to be launching the campaign. We're going to be having a lot of partners here in Zimbabwe who are working on issues of child marriages, such as Plan International, Take a Life International, and Justice for Children Trust, amongst other organizations that are coming to the launch. Basically come together as a nation and talk about issues of child marriage and see how best we can forge ahead as a nation to see how we can address this challenge that has befallen our country.
Zvare savadye ndombokubata ipapo ndichiti ni ndaona mataura imi kuti chinonyanyonetsa panyaya yekuzvarirwa kwevana kana kuti vana kuti varorwe vachiri vadiki inyaya yekushaya. Takaona Mai Obama nezuro vachitaura mazwi mamwe chetewo. Zvogadziriswa sei?
Ini semaonero edu idambudziko guru rinoda kutoti ritariswe. Senyika unoti maybe kuti pa family tingasvika dzese, but senyika kuti tingasvika dzese sei, nekuti tikatarisa muno muZimbabwe tinoona kuti mhuri zhinji dziri kurarama pasi peya inonzi pachirungu poverty term line, vachirarama kuti mhuri yega yega iri kushandisa mari inoita dhola pazuva. Izvi zvinoita kuti nyika yedu vazhinji mhuri dziri kurarama muhurombo. Unofanira kuti isu senyika tizvi tarise, hurumende yedu tarisa kuti ingagadzirise sei nyaya yehurombo yapinda munyika. Tozongotiwo pamisha yega yega. So zvokoda kuitwa dzidziso yekuti vanasikana vaendeswe kuchikoro, nokuti ine nzira inogona kuita kuti hurombo hudamburwe, yatingati pachirungu ending the cycle of poverty. Nokuti tikarodza vanasikana vedu tichiti inzira yekuti tipedze hurombo, ingori short term solution pachirungu. Asi mwanasikana akaenda kuchikoro, tsakurudzo inoratidza kuti urombo hunodzikira paupenyu hwake nehwemhuri yake yese. Zvinoda kuti zviitwe izvozvo kuti tirambe tingoendesa vanasikana vedu kuchikoro, uye hurumende yedu yoona kuti ingagadzirise sei urombo hwawira nyika uhwu.
Aiwa PJ Ndombo, tiuturukire kune vamwe vasiri kunasa zvataura Mutsvare Savadye.
Unkosazana Beatrice Savadye yisipatamandla senhlanganiso ebizwa kuthiwa yi-Roads. Aba inhlanganiso leyi kusasa kunjenje mhlaka 1 August bayasungula uhlelo lomkhankaso wokukhankasela ukubana umiswe lumkhuba wokwendisa abantwana besesebancane. Bawuthe ibizo lokuthi not ripe, not yet ready for marriage, kumbe not ripe for marriage. Umkhankaso lo uqondane lokuthi kumiswe babe le nkulumo phakathi kukahulumende, inhlanganiso ezizimeleyo bencedisana ukubana umiswe njani lumkhuba. Njalo bahlangene lezinye inhlanganiso ezehlukeneyo ezibancedisayo ukubana basungule lomkhankaso. And bona bathi bona abakubonileyo ekusebenzeni kwabo loZulu bakubone ukubana udubo olukhulu, inkinga eyinkalakatha yimumo womkhathi, umumo womnotho. Umumo womnotho yiwo owenza ukubana abantwana laba bagcine beyendiswa bebancane, abantwana laba bagcine bemitha bebancane, abantwana laba bagcine sebethathwa sebedliwe ngulwa. Ikanti-ke abasanikwa lethuba labo lokuthi baye esikolo baziqinise, empowering themselves, bayehluleka ukwenza njalo ngenxa yomumo womnotho. Yikho-ke sizaqhubekela sinjalo silokhu sikhuluma ngodaba lwethu lolu. Sicela abomama ukubana nxa lisecingweni lisithinte ecingweni kunombolo zethu ezithi 001-202-619-2077. Ayisikho ukuthi sizasebenzisa i-airtime yenu, hhayi, liyasithinta nje kuphela and then thina sibe selisilithinta-ke ngocingo silifoneleke back. Sizabuyela ke kunyaradzai.
Sisinyaradzai asi tichatombokubatsai muromo nokuti takusvika pakupeta chikamu chedu chekutanga. Tombokumisai kwekanguva kashoma tichipeta zvedu, todzokazve munguva inoteera tikurukure tichionana, tibatisane panyaya iyoyi yekurodzana kwevana. Asi pari zvino munogona kungoti tsananguriro zvedu tichiri nekanguva kashoma shoma, maybe 1 minute
30 seconds.
Kungoti pane zvataurwa naMuzvare Beatrice.
Ndinoona basa riri kuitwa naMuzvare Savadye richitikoshera kuti isu senyika tave kusumuka kugadzirisa zviri kunetsa vechidiki kunyanya vasikana. Saka ngavapiwe tsigiro. Basa ravari kuita rinoda tsigiro.
Nyaradzai, you have to hold on a little bit.
Okay.
We'll come back to you in the next few minutes. Those of us who've been listening to us, you can migrate now to the internet.
ደግሞ በህክምና ሙያ ላይ